Zvakare zvino tete indino driver matruck ndiri munzvimbo yandogara kuSouth Africa kazhinji ndokuenda kuNamibia nekuSouth Africa nana Durban Joburg.
Mungati basa iri riri kufamba sei tichiona kuti munguva yapfuura mamuri kutaurwa nyaya yemhirizhonga kune vanoita basa iri rekudraivha magonyeti?
Ya, mhirizhonga iri kote tete but hatina zvatingaitawo, tinenge tichizamawo kuti titsvage kuraramawo nokubatsirawo mhuri dzedu dzinenge dziri kumusha nesuwo kuno kwatinogara. Mhirizhonga yanga iripo nanhasi vari kungoitawo mhirizhonga iyo yekuti vanoti kana vasiri vemusouth africa vanoshanda musouth africa vadzokere kumusha kwavo, anonziwo maforeigners. Hanzi kwai maforeigners ngavadzokere kumusha kwavo, vanoshandira ikoko vavhurewo mabasa makambani kumusha kwavo ikoko.
Tinoona kuti pari zvino pamusoro pekudraivha magonyeti mune rimwe basa ramunoita, ibasa ripiri?
Ndichidzira pamatrack kudaro ndinosanganisa nokuimba tete, ndinoita nezvemusic, tinenge tichinyoranyorawo nziyo dzangu tichirekodha tichiimba.
Munoimba musambo upi wemimhanzi?
Ya, semunhu achangotanga tete riri kusanganisa musambo nichitsvagawo kuti vateveri vangu vanondifarirawo vanofarira zvipi. Saka ndinosanganisa musambo somunhu achangotangawo. Ndinoimba afropop, ndinoimba mapiano, ndinoimba jazzi. Ndirikuramba nichingosanganisa gospel, ndakatomboimbawo song yegospel. Ndiri kusanganisa ndichida kuti ndinzwe kuti vateveri vanonditeerera vari kuda zvipi chaizvezvo. Somunhu achangotangawo.
Tinoona kuti munozikanwa nezita rekuti Adala wegonyeti, ndo zita ramuri kushandisa here pakuimba?
Yebo tete, ndo zita randiri kushandisa pakuimba rokuti Adala wegonyeti. Vazhinji vanondizwa nokuti Adala wegonyeti. Even chero mukaenda pamamusic sites muchitsvaga nziyo dzangu munongonyora kuti Adala wegonyeti, then mochuza nziyo yamunoda inobva yaapiya ipapo.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here kumusha zvokubatsirawo vanobva kunharaunda yekwamunogara uyezve munobva kupi?
Ndinobva kumasvingo tete, ndiko kwandakazvarirwa. Ndakakurawo kusvika kuma15 years ndiri ikoko ndikazoshifta ndakuenda kublueyo. Pari kumunharaunda kwangu wandinogarawo ndiri kukurudzirawo vechidiki kuti ngatinyoresei kuvhota. Kufanika gore ratiri rineri chakanyakundikoshera ndechekuti vechidiki ngatinyoresei kuvhota, ngatiitewo maprojects okutengawo nokutengesawo zvakaita sekuchengeta huku nokungoitawo zvimwe zvakangosiyana siyanawo kuno vechidiki vangu vandogara nawo kunyika yeZimbabwe.
Ikoko kuSouth Africa mune mhuri here uyezve zviri nyore here kuva munhu anodraivha gonyeti achitsikisa mumhanzi uyezve aine mhuri?
Ya, hazvizi nyore tete, hazvizi nyore zvamuchose nekuti kamari kashoma kaunowana kacho unoda kupinda nako mustudio, unoda kuchengeta zvemhuri, unoda zvekutumira vabereki kumusha, unoda zvekuchengeta vanin'ina zvefuti kumusha. Saka hazvizi nyore tete nebasa randinoita.
Vanenge vachida kukuteerai kuti vanzwe mimhanzi yenyu nezvimwe vanokuwana ipapi?
Vanoda kunditeera vanoenda paYouTube wotaipa kuti Adala wegonyeti kana kuenda paFacebook page yangu yakanzi Adala wegonyeti. Vanoda kundibata paWhatsApp number, vanogona kundibata paWhatsApp number inoti +27837833050. Vanotibata ipapo zvefuti. Vanenge vachida kuteerawo mimhanzi yandinoridzawo vakaenda iko zvinonda kuwanikwawo kumamusic sites akasiyana siyana. I think ese zvavo mamusic sites vakangonyora kuti Adala wegonyeti, I think inobuda ipapo.
Mhuri yenyu yakakura sei?
Ndine vana 4, mukuru ane 11 years, anotevera ane 8 years, anotevera ane 4 years, anotevera ane gore.
Asi munavo ikoko kuCape Town?
Ndinavo Cape Town, vese vari kuCape Town nomukadzi wangu ari kuCape Town. Ndakachida kukwazisa vateereri vamwe vanonditeverawo tete mbicha.
Kwazisa henyu vametaura hei?
Ndinoda kukwazisa muteveri wangu ndingati anondifarira zvikuru kwazvo anonziye Brian Malone, vana baba V ndiworkmate wangu Aroni, anonzi Aroni, na Mkomba Choto, na DJ Ras, na DJ Charge Chivero nevamwe vakawanda wakawanda.